Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikumi 6 2021 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Magweta enengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda. Anoti pane mukana wekuti nengo idzi dzichaendesa mamwe makuru kota kumatare kuti dziripwe. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nengo dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatendai biti veMDC Alliance dzodzoswa here sezvakataurwa nedare repamusoro. Asi veMDC Alliance vari kushora danho ravamudenda iri. Tichakupai zvabuda mumitambo yechibuku Super Cup yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu kana kuti 1605 vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nepfumbamwe zvine zana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 39,168 Vanhu vasere vakapora kubva kuchirwere chine zuro wakare zvasiyawo vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 36,698 Vanhu vachiri kurwara nyika yose mazana masere nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 865 Hurumende inoti vanhu vanodarika mirioni imwe chete vabaiwa nhomba yeCOVID-19 uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba iyi kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti vanhu havafaniri kurivara nekuti chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo zvakare.
Kutoputika putika kwechirwere icho chimunzvimbo dzakasiyana siyana ndizvo zvinoratidza kuti utachiona hweCOVID-19 tichinaho kwenguva hatisati tasvika paya pokuti titi haa nokuda kwekuti dzimwe nhambu mafigiri edu kana manhamba evanhu vari kunzi vabatwa neutachiona hweCOVID-19 pazuva kana kuti vazosvika pakurasikirwa noupenyu pazuva mafigiri aya ari kudzika chose kana kuti ari pasi pasi mazuvano vanhu vovarayirwa vachiti haandofunga utachiona uhwo hwaakupera mukubata kwahuri kuita vanhu aiwa kwete
sei muchidaro
nokuda kwokuti tinotoona kuti dzimwe nhambo ndizvo zvinoitika izvo zvokuti tinowana panoputika tichiwana vanhu vakawanda vabatwa nahwo panzvimbo imwe chete zvinongoratidza kuti sevanhu tinofanira kuramba titakangwarira chose kuti utachiona huchipo utachiona hunokwanisa kupararira nesu kana mukufamba famba kwatinenge tichiita kana tisina nyangwe kuita zviya zvakafanira kuti tizvidzivirire
ndezvipi izvi
iyo hurudziro iripo ndeyekuti ngatingorega kufamba kusina tsarukano tichiinda kunzvimbo dzakasiyana siyana zvikuru tisina kupfeka mamaski sezvinotarisirwa tisina kuti tinogeza maoko edu nesipo tichifanira kuti tisanitize zvakare uye kuti tisangoungana zvisina tarisiro uye zvisina faniro zvikuru tichidarikidza manhamba aya akatarwa
Kungoungana kunokonzera matambudziko akaita sei?
Munhu umwe chete anokwanisa kungova anobatwa neutachiona akasvika pana vamwe akakonzera kupararira kweutachiona ihwohwo huchibata vamwe vanhu vakasiyana. Muchatoona kuti kunzvimbo kunonzi kwaputika chirwere ichi kana utachionawo ndepaya pokuti vanhu vanokwanisa kunge vachiungana kuda nokuda kwezvedzidzo, kuda nokuda kwokuti kwasvika vamwe vanhu vabva kune dzimwe nzvimbo, pakavaneka nekuungana kwanga nyangwe kunodarika kwakatarwa kana kuti vanhu vasina kunyatsa kuzvidzivirira zvakakwana. Saka zvakakosha kuti vanhu vasavarairwa, zvakakosha kuti vanhu varambe vachipeka mamaski, vachisanitaiza, vachiita physical social distancing, vachigeza maoko avo nesipo, uye kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 iyoyo sezvinokurudzirwa. Zvose izvozvo zvakakosha.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo muna kubvumbi dare repamusoro reHigh Court rakati kudzingwa mudare reparamende kwemutedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti avo vanomirira Harare East nevamwe vavo vashanu kwaisava pamutemo, vatanhatu ava havasati vadzokera kunomiririra vakavasarudza sezvo kunetsana kuri kuenderera mberi pakati pavo nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. VaMudenda vaudza Studio 7 kuti titaure nemunyori mukuru wematare kana kuti Registrar of the High Court vaDonald Ndirowei avo tisina kukwanisa kubata. Vakadzingwa mudare reparamende pamwe navabiti muna kurume vanoti vaWilias Madzimure, Kambuzuma, vaSettlement Chikwinya, Mbizo, vaUkakapulu, Nkulumane, vaSichelesile, Mhlangu wekupumula, uye vaRegai Tsunga wekumutasa South. VaMudenda vakavadzinga vachiti vainge vanyorerwa tsamba navaBenjamin Rukanda vaizviti ndivo munyori mukuru webato rePDP. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaRukanda vainge vasina simba rekuvadzinga sezvo vainge vasiri nhengo yebato ravabiti. Nhengo dzedare reparamende dzeMDC Alliance dzinosvika 40 nevasere, makanzura 70, vakadzingwa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vachinzi vainge vabuda mubato. Izvi zvasiya vakawanda vasina vanovamiririra sezvo painewo dzimwe nhengo dzakashaya. Asi sarudzo dzakamiswa gore rapera nehurumende ichiti ikurwisa chirwere cheCOVID-19, kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dziri kuita sarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavabiti nevamwe vavo panyaya iyi uye vari gweta zvakare vaJacob Mafume.
Chinoshamisa ndechekuti vaMudenda vanova iro gweta rakapikira kunge richitevedzera mutemo weZimbabwe, asi ivo vari kupuhwa macourt order vachiignowa, vari kupuhwa macourt order vasingamatevedzeri. Tichange tichiona kuti totora matando
nechikonzero chei
vanhu vakadai vanenge vari in contempt of court. Vanhu vakadai vanhu vanofanirwa kunge varisiri fit and proper kuti vave malegal practitioner. Mutemo uri kutaura kuti order yekuhigh court iri kutaura kuti tererai vachikwinya. Ivo voti indai munotaura naregistrar. Mungataura naregistrar haizi contempt of court here kana obstruction of justice. Unotaura naregistrar kuti kudii panyaya iri pachena kudaro.
Pane zuva here ramatara rekuti muchapikisa zviri kuitwa navaMudenda izvi kana kuti kuenda kumatare?
Matanho ari kutorwa ekuti vaindise mukuru weparamende kukoti nenyaya dzecontempt nenyaya dzekusada kutevedzera mutemo. Kana zvinhu zvichidzvanyirira opposition vanozviita usiku. Kana zvinhu zvichibetsera opposition havana kana chavanoita. Ungaita mutemo wokuita saraude
munorevei apa?
Kuti paunenge uchiwirirana nawo ndo paunomutevedzera, pausingawirirani nawo haumutevedzeri. Vanhu vanonyadzisa, vanhu vasingafaniri kunge vari muzvinzvimbo zvavari izvi nekuda kwekusava nehunhu hunotarisirwa pane vanhu vane zvinzvimbo izvozvo. Zvisinei, achadhonzwa kumatare kuti auya achipindura kuti sei asiri kuda kuteedzera mutemo.
Nengo MDC Alliance vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa avo vakamirirawo nhengo dzeMDC dzakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri vaLast Mainge Hama navatungamirai Madzokere vanoti vachataura nevatori venhau mangwana kuti votora matano api kuhurumende nekuvakanda mujeri zvisiri pamutemo vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza paGlenview 3 Shopping Center muna 2011. VaMainge Hama navaMadzokere namuzvare Yuvonu Musarurwa vakazobatwa nemhosva yekuponda nemutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu muna 2016 ndokuendeswa kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Asi mutongi wedare repamusoro-soro amairita Makarau vakazoti nemusi wechina vaviri ava havana mhosva zvakapa kuti vabva vaburitswa muusungwa. Muzvare Musarurwa vainge vaburitswa muusungwa muna 2018 mushure mekupiwa ruregerero nemutungamiri wenyika pakaburitswawo vamwe vasungwa. Asi mumwe ainge anziwo ainge aine mhosva muzvare Rebecca Mafukeni vakashaya vari mutirongo vakamirira kutongwa. Vana ava vaive pachikwata chevechidiki veMDC makumi maviri nevapfumbamwe vakasungwa muna 2011 vachipomerwa mhosva yekutema nematombo Inspector Mutedza vachibva vashaya. Vazhinji vainge vasungwa ava vakabva vasunungurwa kunze kwevana ava chete. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vari kugarawo vachiendeswa kumatare nemhosva dzekutyorwa kunenge kwaitwa mutemo nemapurisa. Mwedzi wapera vakazembe vakapotsa vakandwa mujeri mushure mekunonoka kubhadhara mari inodarika zviuru zana negumi nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe nemazana mashanu kana kuti RTGS 199,500 kuna vaSimon Mandoza mumwe mudzidzi wekugweru ainge arohwa nemapurisa muHarare akangozvimirira hake muguta. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vakazembe negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vakumbirai Mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights yakashanda namai Mutetwa navaCharles Kwaramba panyaya yenhengo dzeMDC idzi.
Mangwana musi wemuvhuro pamaofisi eZimbabwe Lawyers for Human Rights pandova pamagweta awo sisi Beatrice Mutetwa namukoma Charles Kwaramba vanenge vachizotaura nevatapi wenhau vamainge Hama anenge varipo mukoma Madzokera vanenge varipo ndopatichanzwa mangwana nemagweta avo kuti matanho api avari kutora vachinge varayirwa nemaclients avo vanova vaviri ava. Saka tichaziva mangwana kuti gwara riri kutorwa kana kuti nyaya ichiri kufambiswa sei. Zvinhu zvatinotarisira kuti zvichange zvichibuda pamedia briefing kana pachataurwa navo nevatapiwo navo mangwana.
Kawanda here nyaya dzevanhu vari kuenda kumatare vachida kuripwa mushure mekunge vachikorerwa kodzero dzavo nemapurisa kana mamwe makurukota ehurumende?
Tine nyaya dzaitwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights dzakati wandei zvikuru. Munoziva nyaya sisi Justina Mukoko pavakasungwa pavakaabductwa 2008 paya. Wakazona kupera kwakaita nyaya vakatomirirwa naivo mai Mutetwa vakutosuwa nenyaya kuti waiti kodzero dzavo dzanga dzachorwa. Vakasuwa vakatopiwa compensation yavo makore apfuura apa. Hadzisi dzodzega, mukatoona nyaya dzabodi chairperson wedu vana vaModikai Mahlangu wakambosungwa 2009 wachimirira Michael Hitchman vakazoonekwa kunze nyaya yavo ukahwina nyaya yavo wakasuwa zvakare. Vakatosuwa waimbova prosecutor wedu general vana vatomana nemapurisa vakatobhadharwa mari dzavo matere edu akatodzinzwa nyaya idzodzi. Havaso wega, Gogo Chinyerere wamunoziva wokumborokurohwa pamademonstration yaitwa makore apfuura vakasuwawo vakatonziwa compensation.
Ko pane vakasungwawo na Madzokere navaMainge Hama pane vakatoenda here kumatare vachida kuripwa?
Sisi Cynthia Manjora no akasungwa pamwepo na mukoma madzokera wana na mayenga ama na 2011 kamuchaziwa akatosuwa wonenyaya ikekepa akazonikwa asina mhosva akatosuwa wakamirwa nana sisi Fiona Ailifu kuzipabuloya Human Rights Awards dzakatouya tine vamwe ma recent cases masondo apfuura apa mapurisa tiri kutoona zvitoti nyorera tsamba kumagweta edu kuti tangomirira yaunonzi muchirungu treasury concurrence kana kuti kupiwa mvumo neminister of finance kuti wabhadharwe saka zvinhu zviri kutoitika izvozvi izvi ndozva zviri kuitwa nevakomana nevasikana veZimbabwe Lawyers Human Rights tiri kuzviita izvi tine donzvo rekuti kodzero dzevanhu dzisadini dzisachorwe wanochora kodzero dzevanhu tiri kuzviitira kuti wadzidze chidzidzo kuti hazvina kunaka.
Vakumbirai mafunda mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare muHarare. Muprofita TB Joshua wekuNigeria uya ane mukurumbira pasi rose anonzi akashaya nezuro ave nemakore makumi mashanu nemanomwe. Mashoko ekereke yavo ari padande mutande reFacebook anoti Prophet TB Joshua vakashaya vachiita basa ramwari mushure mekutungamira munamato asi hapana kutaurwa kuti vakafanei. Prophet TB Joshua vakaberekwa musi wa12 Chikumi 1963 uye vaitungamira kereke inonzi Synagogue Church of Four Nation yaive nemukurumbira pasi rose. Nefenyuro dzakaita seVOA Hausa inotefenyura kuNigeria, SABC News, BBC neCNN dzabuditsawo mashoko erufu urwu. Vanhu vakawanda vaipota vachienda kuNigeria kuti vanonamatirwa naProphet TB Joshua zvakapawo kuti muna 2014 vanhu zana negumi nevashanu kusanganisira zvizvarwa zvekuSouth Africa vashaye mushure mekuondomoka kweimwe imba yekereke yaigarwa nevashanyi. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica Mai Kamala Harris vari kutarisirwa kusimuka nhasi kunoshanyira Guatemala neMexico, nyika mbiri dzakatarisana nedambudziko guru reCOVID-19. Nyika idzi dzinewo vanhu vakawanda vari kuedza kupinda muAmerica vachinotsvaga upoteri nekuda kwekusagadzikana. America iri kuda kuedza kugadzirisa dambudziko revapoteri kubva kunyika idzi uye kubatsirawo nenhomba yeCOVID-19. America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dziri kushora zvikuru hurumende yeNigeria nekumbovhara dande mutande reTwitter mushure mekunge kambani iyi yabvisa mashoko ainge anyorwa nemutungamiri wenyika iyi vaMuhammad Buhari avo vainge vayambira nezvehondo yakaitika munyika iyi pakafa vanhu vakawanda mukutaura kwavo nezvekusagadzikana kuri kuchamhembe kwakadziva kumabuda zuva kwenyika yavo. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navasamuel wadzai vesangano reVSET. Tiri kutarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika panguva iyo nyika yoendera mberi ichirwisana nedenda reCOVID-19. Vawadzai ndinomugamuchirai muchirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa. Vanoita mabasa emaoko vari kurarama sei munyika. Tinonzwa vazhinji vachiti vari kutadza kuremekedza mitemo inodzivirira kutekeshera kweCOVID-19 nekuti mari yekutenga zvikwanisiro zvinodikana havana. Tikatarisa kukwekweko vazhinji vakaendera mberi vachishanda pasi pechirongwa chelockdown vasingaremekedze mitemo yelockdown. Sesangano munozvionawo sei izvi?
aiwa isusu seboka chokutanga chatanga taura mukoma ndechekuti zvirongwa zvinoitwa nehurumende kuburikidza nebazi rezveutano zvekudzivirira kupararira kwechirwere checovid tinozvitsigira nokuti covid takaiona kuparadza kwayakaita upenyu kuparadza kwayakaita even kuchinja mararamiro atinoita sevanhu yakachinja and chirwere chokuti tose tofanira kunge tichishandira pamwe chete tichionesana kuti togadzirisa sei kuchidzivirira sei asi isusu seboka tinenge tichisingabvumirani neurongwa hwekuti malockdown anongoiswa vanhu vasina kuparurirwa nyaya iyi handiti maitikiro akaita nyaya yokukwekwe hatina kufara nawo seboka kana usina kuparurirwa kuti chirega kuenda kubasa nenhau yakadai 1 2 3 zvinoita senge uringokanganiswa raramo yako hona muno mai vangu vazhinji vevanhu vari kurarama izvozvi muzimbabwe vari kurarama kuburikidza nokupinda mustreet nokutengesa zviviri zvitatu zvinokangogurwa kunzi chitoregera kuenda kunoshanda pasina reason ine udzamu somukaka yekuziva kuti ndoregerei kundoshanda unoita senge wangobviswa pabasa pako nemunhu anoda kungokanganisa raramo yako ibasa remalocal authority kumeka shuwa kuti mamembers edu kana kuti malocal authorities handitika anoparu zivo kuvanhu kuti zvatakuita lockdown tiri kuitira 1 2 3 4 5
zvikanzi chirwere checovid-19 choparira zvekare nyika yose kwakudikana imwe national lockdown nemaondoro enyu hurumende inofanirwa kuibata sei nyaya yakadai
aiwa isusu tinoti seboka yadeuka tinozviziva kuti maitikirwo akaitwa nyaya iyi nehurumende hatiwirira nawo sebisechi but kana pane chokwadi chokuti chirwere chiri kupararira tinokurudzira mamembers edu kuti atevedzere zviringe zvaparurwa nelocal authority yekoko even kuburikidza neminister of health
ko hurumende ingaita sei kuitira kuti vanoita mabasa emaoko vanzwisise kuti mitemo iyi yakanangana nekuvabetsera kwete kuvadzvinyirira
ngaiuye itsanangurire vanhu pamwe pacho tinopedzera tauda kungoblema macitizens kuti havasi kuteerera zvinotaurwa nemalocal authorities vanhu nehurumende but vanhu vasina information nhandei kuvanhu ngativape information vanzwisise kuti kana taakuti taakuvhara guta tikuvharira guta nyaya dzakadai kana pasina kutsanangura ikoko munoona kuti kazhinji kacho vanhu vanoita senge vasingateereri vanhu vanenge vachida kutoteerera because hapana munhu asingazivi kuti covid yakauya ichiparadza upenyu ikachinja mararamiro atinoita
aiwa vawadzai takunzwai zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kandai mashoko enyu ekupedzisira
thank you so much my brother and I really appreciate for the opportunity we need this spaces
aiwa muri Zimbabwe regai titorewo mukana uyu kutenda vasamo wadzai vesangano revisep nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana musakangano kuti tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa chelive talk the connection 8-9 PM muri yezimbabwe pano panhepfenyero yestudio 7 pamwe nepafacebook page redu revoa shona anokonekai nemufaro ndinonyu maikove muri yezimbabwe tosangana nemusi wechipiri babai.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Nyaya yekurota nekududzirwa kwehope dzatinorota iri kuramba ichinetsa pachirongwa chedu ichi. Nhasi tafunga kunzwa kubva kwamuri kekupedzisira pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei zviri kutaurwa nevamwe vatereri.
Vawande, pane baba vaibvunza pamusoro pekurota hope. Vaivai baba vaivaika havasi munhu aida kubatsirwa vai vaye vaitobvunza mubvunzo vaine mhinduro yavaida kuti vapindurwe. Vafundisa vabatsire munhu ane mubvunzo nemhinduro yake yaaroda kuto paipai vaitoratidza kuti ada kutopikisa zvikutotaurwa zvacho nevafundisi wati uri uda kudzidza une mhinduro saka chauroda kudzidza chii
Wande mukoma Wande handisi kugutsikana Joseph haana kurota
aiva muEgypt ari mujere asi ari mujere aidudzira zviroto zvemumwe akarota saka vari kuti kudii nekududzira mubvunzwa bvunzwa nemutereri uyo akanda audio yake ausi kutaura nekurota kwaJoseph uye uyo anonzi the dreamer mwana waJacob aiwa uri kutaura nekududzira zviroto kwaanodudzira kuti kudhara vaidudzira yes nyangwe Daniel akadudzira wani nyaya iripo ndeyekududzira ko varipo zvino vanodudzira zvinobva kupi vanozviwanepi vanenge vapiwa nani maanzazi Daniel isi Daniel achidudzira akapiwa maanzazi namwari the same zvokutaura nemuterera apa ari kutaura nezvekuti Joseph akadudzirawo ari mujere
Studio 7 uko ndinoda kukwazisai mose muzita ramambo Jesu ndichiti makadii mose hama dzinodiwa ndoda kupindurawo pamusoro pemutereri uyo unoda kuziva pamusoro pehope hope dziriko dzinorotewa dzinobva kuna mwari munhu wakarota hope haasi farao haasi josefa munhu wakarota hope ndi farao farao arota hope asi dzakadudzigwa najosefa dzichibva kuna mwari ende zvaiva zviri dudziro yehope zvikaitika shamwari dzake mbiri dzemutirongo musvino wewaini nemubiki wechingwa vakarota zvehope vakadudzigwa najosefa asi zvose zvavava varota zvakaitika saizvozvo todzokerazve panhau yekuti pabhaibheri shoko ramwari takapiwa zvakasiyana-siyana pamweya mutsvene kuti vamwe vakapiwa zvipo zvekuprofita vamwe zvipo zvekududzira hope vamwe zvipo zvekugona kududzira mweya chaiwo todzokerazve mubhaibheri imomo rinodoti vatana venyu vacharota hope dzine zvadzinoreva asi zvehadzisi zvedzimwe zvehope dzose dzose dzinorota zvinhu zvinoitika dzimwe hadzina maturo asi zvehope zhinji dzimwe dzinorotewa nevanhu ndedzezvokwadi dzinodobva kuna mwari dzinodova nechenjedzo yekudoti hope idzodzo dzikawana mududziri wehope unodzidudzira sedzazviri zvikabetsera vanhu izvezvo mukatarira zvimwe zvinhu zvizhinji zvinoitika zvine vanhu vakazvirota asi vanhu ivavo vazvirota vakashayiwa vadudziri nekuti hope hadzigoni kududzigwa nemunhu usina chipo chinobva kuna mwari chekudzidudzira saka zvehope dzose dzimwe zhinji dzinorotewa nevanhu dzinobva kuna mwari asi dzinoshayiwa vadudziri nebhaibheri rinodoti dzidzisa izvozvo kuti pane vanhu vacharota hope dzinofanira kuti dzibetsere vanhu kana kuti dziwambuse vanhu asi purobhlemu yatinayo manje munyika ndeyekuti hatina vadudziri vanohwisisa zvehope kana kuti panguva yatinorota hope tinoshayiwa kuti tidzirondedzereye mududziri chai chai saka ndoda kubetsera muteereri kuti hope dzinorotewa shuwa dzinobva kuna mwari ende dzinodova nedudziro yadzo asi hadzisi dzose dzose saka kurota hope kuriko ende hope dziriko dzinobva kuna mwari ndatenda zvikuru ndinonzi pastor mungu
ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinokutendai nemashoko enyu vateereri ngatisanganei zvakare zvondo rinouya apo tichitarisa umwe zvemusoro wenyaya kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri pamusoro pezvechitendero tumirai maaudhiyo enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tombotarisa zvabuda mune mimwe mitambo yenhabvu yechibuku Super Cup Highlanders 1, Bulawayo City 0, Capes United 1, Dynamos 1. Panewo mashoko ekuti mutambi weDynamos Patson Jaure haana kutamba chikamu chechipiri mushure mekudonha achibva afenda pange podzoka vatambi munhandare kechipiri. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Magweta enhengo dzeMDC dzakawanikwa dzisina mhosva yekuuraya mupurisa mushure mekugara mujeri kwemakore akawanda anoti pane mukana wekuti nhengo idzi dzichaendesa mamwe makurukota kumatare kuti dziripwe mutauriri wedare reparamende vajacob mudenda vanoti munyori mukuru wematare ndiye achataura kuti nhengo dzeMDC alliance dzakadzingwa mudare dzinosanganisira vatendai biti dzodzoswa here sezviri kutaurwa nedare repamusoro Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mwina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyala ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuNhlangula 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela bathi kumele abantu balimuke igcwale le COVID-19. Ukhanya libimetheka ngamandla eZimbabwe.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Umfundisi olodumo uTP Joshua Kaseko. Unkosikazi Grace Mkanjwe uphanyeka emthethwandaba. Udaba lokuthi kumele agebhe amathambo kamoyi uRobert Mkabe. Abalizihlobo ezafela emgodini eWange Colliery bathi baphila nzima. Bayakhala abantu ngobugebengu emaphandleni.
Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba baqaphele umkhuhlane weCOVID-19 okhanya uzongena kuhlandla lesithathu elizweni ngesikhathi kulabanye abahlatshwa amajekiseni okuzivikela ekuthapheni igciwane leCoronavirus. Umevisi Kama usetulela lolotaba.
Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Luthi abantu abangamachumi amabili lane 24 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lolu luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,000 sebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 sebehlatshwe okwesibili. Lokhu kubikwa ngesikhathi odokotela besithi usungene kuhlandla lesithathu umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Abantu ababanjwa coronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Odokotela abaningi bathi kumele abantu balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane leli. Okwamanje kubikwa ukuthi kusilela amatanka alomoya we-oxygen lamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo. Kodwa udokotela Mahomva utshele iphephandaba le-Herald ukuthi sebethethe amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana bawafaka endaweni ezilabantu abafuna ukuhlatshwa. Kakhulumanga ngokuswelakala kwamatanka alomoya we-oxygen onceda abalegciwane le-COVID-19 ukuba baphefumule kahle. Abantu abaningi bayawesaba kakhulu umkhuhlane lo njalo bathwele nzima eZimbabwe. Omunye wababhekane lenhlupho eziningi ngunkosikazi Abigail Mumpambi wakobulawayo.
Yes, sizwa kuthiwa ivaccine ayisekho, ayisatholakali lula. Sizwa kuthiwa sokulabanye amadokotela ama-private asebethengisa. So ungananzelela indaba nale corruption iyabi siqalisile. Mina nanzelela ukuthi government kufuze ithathe amanyathelo amasinya njalo ba-clear indaba bayiqondisise ukuthi kanti kona kuvele kuhamba njani endaweni ye-vaccine lay. Abanye bayabe sebethe bahlatshwa kokuqala kufuze baphinde kuzagcina sokuyiphaniki kathesi. So mina nanzelela ukuthi i-government lomlando ukuthi ichasise le ndaba iqondisise le ndaba uchace ukuthi kanti kuvele kona kuhamba njani.
Uhlangothi lwezempila kahle luthi abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1605 sebabulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe okulabafika inkulungwane ezingamachumi amane 39,168 asebahlolwa batholakala belomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Unkosikazi Grace Mgabe usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi kumele kugejwe amathambo kamuyi uRobert Mgabe wangcwatshwa egumeni lomuzi wakhe ekutama ngomnyaka ka-2019. Unkosikazi Mgabe uthi akukho emthethweni okwenziwe yinduna uZwimba ngoba kalamandla okuphuma lezinqumo azenzayo, ngakho-ke ufisa ukuba kuhlolisiwe konke okwethulwa zinduna. Kasenelisanga ukuxoxa le nduna uZwimba ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umprofita olodumo uTB Joshua kuthiwa akasekho. Umsakazo weCable News Network kumbe iCNN ubika uba uTB Joshua ubhubhe izolo kusihlwa esigodlweni sakhe lapho athandazela khona abantu abaningi abadabuka emazweni atshiyeneyo abakuqela eleZimbabwe. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uTB Joshua khonale eNigeria. Sokule mnyaka phose engamathumi amahlanu wabhubha izisebenzi ezidlula amakhulu amane eWange Colliery okwaziwa ngokuthi yiKamandamba disaster ngesilungu. Lokhu kwenzakala mhla ka-6 kuNhlangula 1972 emgodini owaziwa ngokuthi number 2. Iziphathamandla zomgodi lo zabika ukuba kwadubuka i-methane gas lokunye okutshisayo okwabulala lezinye izisebenzi ezaziseduzane lomgodi lo. Ababhubha engozini le bangamakhulu amane lamatshumi amabili lasikhombisa 427. Abafelwa izihlobo bathi sebehlupheke okweminyaka eminingi ngenxa yokuthi inkampani le kayizange ibancede ngendlela okwakungenza ukuba baziphilise. Omunye wabo unkosikazi Agnes Shaba ohlala eJambezi esabelweni seMathabeleni North. Umnyeni wakhe umnumzana Amos Sijara waphelela emgodini.
Uhulumende
khonapho walinika imali kusanda ukwenzakala. Kwakuyimalini? Ye, kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje beliphila njani? Akusitshele gogo. Ye, singathi wena khona manje ufisa ukuthi uhulumende ngawo ukwenzelani? Singathi kathesi vele awuphili kahle.
Hayi.
Umnumzana Daniel Molokele omele iWange Central edalelesi Parliamente uthi udaba lolu kumele luhlolisiswe.
Ma sikhumbula ilanga leli liqathe kangaka, sicela ukubana abakhokheli bekhampani yamalahle bengakhohlwa isihlobo zalaba abatshabalala kungosi le yenzakala ngo-1972. Kulekhe kule ndaba ezibahluphayo laba abafelwayo. Sikhuleka njalo ukuthini imizamo yonke yenziwe ukuthi kungabi le ngozi efana layo naleyi.
Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli senhlanganiso ye-Center for Natural Resource Governance, uthi kuqakathekile ukuvikela abemba okutshiyeneyo.
Lanxa ingozi le yenzakala kudala, sinanzelela ukuthi lanamhlanje abantu abasebenza emgodini basahlukumezeka, imuli zabo zisahlukumezeka, abantu abahlezi lapho okutholakala izenjiwayo khona bayahlukumezeka. Sikhuluma nje kumnyaka ophelileyo kwamoshakala abantu, kwaswelakala abantu abadlula engathi likhulu kungozi zokudilika kwemgodi. Singakhangela ematshetsheni esigodini abantu abedlula abangu-6 badilikelwa ngumgodi.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zenkampani yeWange Colliery ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhla kuhlelo esibambisana khona le nhlanganiso ye Habakuku Trust sesigabeni sebubi esabeleni seMathabeleleni North. Bayakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi umnumzana Ephraim Ndlovu omunye wabakhokhela isigaba lesi uthini ngodaba lolu.
Ngukhomvina okaWard 1. Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta isenta yethu ke okusela iTown ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlambe kube le base ekhona eyamapolisa ukwenzela ukuthi kucontroleke as long kungela kule ngela base ekhona kusho ukuthi ubudlwangudlwangu buzaqhubeka busiba khona esigabeni. So ke I think isupport eyamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
Undlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
As long singela base esiyabe silayo la ama neighborhood wethu even if benganikezwa whatever training benibanikezwe lo bazahamba bapambanise bengapambanisa bazawotshwa because bangathatha umthetho wapha ezandleni zabo. So into efunakalayo yini yibhesi amapholisa abe khona esigabeni abe available kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijinwe ahanjiswe emapolisa. Ipolisa liyabe likhona etrained personnel uyabe khona onguye oyabe komanda laba abanye abanjengathi. Then ngoba thina abafanana nathi singabamba umuntu siyayenelisa ukuthi sitshaye because siyabe sizondile but lowana yena uyabe kwazi but umuntu lokuthi siqale sintande simvalele ngaphi siyemtshaya singale ngendlela yethu ngale discipline ngayo. But it's not going to be able to do that. Then you can't do that. You can't do that. You can't do that. You can't do that.
Loko kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu, omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu.
Sibona umuntu uyasuka la imali yakayenyati abuya phendula. Siyakwenza ivoluntary training yabantu. Kube nzima ukuthi izakhamizi kuzo zireyizi abantu imali zakhona abatrenanga bakhona sibila babenza isifiso sokulokhuza abatrenile ngabalutshwana engxenye abahlalela duze kwenyathi.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi ukuthi izigebengu zibathole senzima
laba abantu nxa befika bona khathesi nxa sithi indlu yakho le bafika batshayiswane lapha bahle bangene bafuna ufake ifoni esandleni ngawule mota bakhuphe ibhathri le mota bathatha amakhiye and abanye babebelele omakhelwane babe bengezwa beqede lapho bangena emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni kade sezithege zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubajekhe sokwenzakaleni and vele kuya kuba nzima ukuthi kuthi uyangena ebhawuti iyapatrola maze bapatrole aluba vele wona amapolisa apatroli ezigabeni elembhubhu ngoba ukuthi kuthiwa inebhawu asoze bakwanise
lo. Simalapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni esibambisana khona le nhlanganiso ye Habakuku Trust. Abalandeli bebandla le-MDC abasanda kukhululwa entilongweni umnumzana Last Idamai Mahengahama lo mnumzana Tungamirai Matsokere owakuthiwa babulala ipolisa u-inspector Petros Motetsa FGNview eHarare balakho ukuhlawulwa yilabo abababophayo. Idale le-Supreme Court lithe ngabala macala. Ukuze lihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Machobana Ncube igqwetha elilulela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukuthi amajaha e-MDC la amabili akhululiwe. Unfortunately angabiboni i-judgment yakhona yonke. Ngibone okulutshwana nxa kuyukuthi i-Supreme Court ithi la abantu babevele bengelacala kusho ukuthi balelungelo lokuthi badimande babophise labo ababevele bebabophisile bona ukuthi bababhadale ama damages esingathi thina ngesilungu kuthiwa i-malicious prosecution. Kusho ukuthi lowo olomlandu ukuthi bathonisiswe, bachuchiswe. Bona bevele kwakungela mlandu wokubachuchisa. Kufuze ukuthi abhadale inhlawulo yama damages for ukwenza lokho.
Umnumzana Machobana Ncube ligqweda elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxe laye ekubulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi uzatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin iqiniso ngakwenza kwele Melika lamanye amazwe emhlanganweni azawenza mhlaka 16 Nhlangula eGeneva. Uzakwenza umhlangano lo besuka emhlanganweni we-G7 lowe-NATO. Inhlanganiso eziguqela e-European Union, i-United Nations lezinye zisola kakhulu ukuvinjwa kwenkundla yokuxhumana e-Twitter kwele Nigeria. Uhulumende uvimbe inkundla le esithi kulabantu bajojozela udlakela enkundleni le. Omanje sike sikhangele ezamasiko.
Senganamasiko
namhla sixoxa ngendlovukazi uLozi Gay. Liyamazi na uLozi Gay? Sixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe.
Gobalanda, kunjani?
Sitshona njani ntube labalaleli?
Sitshonile sibili singazowena. Lapho khona kuthini kwalapha?
Hayi, konke kuhamba kahle emqando kuphela.
Emqando lo siyawazi ukuthi sibili isikhathi sangikhona Gobalanda. So ke abantu babuza bathi uLozi Gay mbani. So ke amfuna ukuthi uphendule khona manje kodwa ke wena ongasenzela khona akuzibize phela izangelo zikamzilikazi uyazazi?
Hayi, angiyoni imbongi ngathi ngisomlando angiyoni imbongi. Kule mbongi kulo somlando kule nyosi. So ziyahlukana lezi zinto.
Wena uyini manje? Ha, nangikubona.
Na ngisomlando, hayi inyosi yenkosi, hayi imbongi.
Ngisomlando kuthoni esakusikhundla lesi?
Usomlando umuntu olandisa ngathi ngesilungu bathi history umlando wesizwe sakithi samaNdebele nguye umuntu obizwa kuthiwa ngusomlando lo.
Akubatshele abantu, akubatshele Gobalanda. Abantu ngizwa bakwazi phela ukuthi kuvele kumenjani isizwe sikamthokazi.
Bafisa ukwazi ngumama uLozi Gay.
Yeah, kubatshele.
Bemfisa nje ukuthi ngingayenzi ibende, bemfisa ukuthi ngichaze kahle kabazi. Ngizachaza ngumama uLozi Gay uMadlodlo. UMadlodlo ubeyindlovukazi yakwamthwakazi shadwe yinkosi uLobhengu lapho, kodwa bebebaningi phela bengekho yethu. Sikhumbule ibe kulabo Mpoliyano Nanjube labo uMamkhwananzi umama wabo Nyamande omhlambi kanjalo. So kwaba sikhumbule kule mpi ka-1893 kusiya ku-1894 lapho kwanyamaza khona inkosi ku-22 December 1893 kusiya ku-1894 ngo-7 January. Ngamva kwalokho ke umama uLozi Gay umsebenzi wawenzayo waqoqa amakhosikazi enkosi loBhengula wonke wayakha umuzi ukuthiwa kwonkosikazi uEnyathi. Wathatha amadoda afana labomthana uKhumalo oChifu labomfulana Khumala abayibo abazala isizukulwane sakoMabhikwa namhla esiphethe
lupha
labo sikhobukhubu bagadalwa umuzi ukuthiwa kwonkosikazi lenkomo imfuyo yonke yenkosi loBhengula. Yinto eyenzakalayo from 96 kwaba lomvukela wamahlabe Zulu wawuholwa ngumama uLozi Gay labonyamande abantwana benkosi uLobhengula. Imvukela lo wawubizwa kuthiwa yimpi yehlokela ibomvu. So leyo mpi yehlokela ibomvu ikhumbula uBulawayo wayesedilikile lapho phela ngoba wadilika ngo-1893 udilizwa abelungu. So lapho ehlokela ibomvu yayiholwa nguyumama uLozi Gay. Lapho ikokwazalwa khona igama namhlanje silibizwa kuthiwa kukomfazi utshaya indoda. Babemangala kakhulu lo mama besithi yeyi lo mfazi lo utshaya indoda ngoba wayegamula indoda iwele phansi ngehloko yakuthiwa kuse ithiwa yimpi yehlokele bomu.
So ke sibona ukuthi njengoba sebabuthelele kwampana amakhosikazi wonke wagcina kuhamba njani? Akubatshela bani?
Sikhumbule ukuthi ilizwe yangithi lathunjwa ngabamhlophe. Kulo mama akanjube awesimbiza kuthiwa ngumpoliyane uMandiweni wayezalwa ngale kobaba uKhayisa. Nguye ewathathwayo labantwana abagoqela oSdojiwe, ongubo yenja, bonke labayana baya lahlelwa la Cape Town kuthiwa khona bayafundiswa khona kanti ke yikho lapho okukhayele khona ukuthi kumele kumile khona inkosi yingakho ke lapho babona ukuthi okay kuze amaNdebele ngoba lokho eyala ukuthi kuphondo so ngcono sithathe bona abantwana laba nxa bengalankosi bavuseka lula yingakho namhlanje sikanje so abantwana bonke bathathwa basiwa le so ukukhothama kwamama ulozikeyi wawusudilikile umbuso wamaNdebele namhlanje yikho sihlakazekile sikanje so umuzi lwana kufanele ukuthi abantu bekunanze ukuthi umuzi lwana othiwa kwonkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kubethwa siyawuvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama ulozikeyi
hayi ke udaba ludluma lapha namhlanje besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ezokholo lwesikristu silontukabele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathaba ukuba lani ngiyathemba libe levikendle
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje ngizafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iverse yoninga 26 uJesu wabaphendula wathi ngiqinisile ngithi kini liyangidinga kungayisikho ukuthi labona izibonakaliso kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha lingasebenzeli ukudla okuphelayo kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo enaphakade ezalinika khona indodana yomuntu ngoba yena uNkulunkulu yise emphawulile basebesithi kuye sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu waphendula wathi kubo lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likholwe kulo yena amthumileyo sihlangana lapha noJesu eqedwe kwenza isimangaliso esinye sasijengisela ukuthi vele yena ungumesaya njalo ke uvela kuNkulunkulu wayeqedwe ukuthatha ke izinkwa ezazintutshwana ezazithwele lijaha elinelalizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu wathatha ke leso sinkwa uJesu wabonga kubaba wasihlephuna sasuka saba isinkwa esiningi saqalisa ukukhula saba siningi sadliwa ngamacuhu langamacuka abantu abaningi siyanazelela ukuthi abantu bathe sebethole lokho kudla baqalisa ke ukulandelela uJesu ikho sihlanganayo lapho echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa labo abayizigoga kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuyesifisweni baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakade kumba bafune kumkhonza kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo izinto zakhona apha emhlabeni abantu abaningi bakhangwa imali kumbe bakhangwe izinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni kungayisithi ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha ke phezu kombuso ngizalinika la impilo ephuphumayo khonapha futhi lisaphila emhlabeni kodwa udubo lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphilelayo isiyukuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni ngoba uJesu yasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sihambe nayo ezulwini sizokuyithiya lapha iyabola iyadliwa ngumuhlwa kodwa ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini aziboli azidliwa ngumuhlwa sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni isinkwa salapha emhlabeni siyabola le notho yalapha emhlabeni ayinjalo nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela ungadingi uNkulunkulu kuyabola njalo kuyaphelela la bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenzele olunye ulutho yibo laba bantu abalandelela izimanga
ngamanga okuthi bengizwa ukuthi kulomuntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje bayagijima bekhonakale bengizothola sokulomunye ngapha futhi osevukile bayagijima bekhonakale ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu badinga izimanga kuphela
kuyiphethe mfundisi
Ngiyathandazeni baba igama lika Jesu kubo bonke laba debelalele ngiyathandaza ukungena enhlizweni zabo ube inkosi nomsindisi ubaguqula impilo zabo baqinise ubasindise ngegama lika Jesu amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli inkomo
Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo umthakaso omuhle zimpapo omuhlele ngale jona njani izulu kandaba ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla sikhangela ukuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi imingcele yakwele Zimbabwe ivaliwe ngci njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ukukhanya ngani kuphambanisa indlela baqhuba ngayo ibhizimusi kuhlelo silo Atmos Banda Sasitshela okuningi. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo unjani?
I'm fine, thank you so much.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo. Namhla sikhangela ukuthi liphila njani elizweni. Siyezwa enengi laba kumsebenzi wezandla bekhala besithi ibhizimusi liphansi kakhulu. Chazisela abalaleli okuningi.
Yes, I business, the pants. Into le ngathi maybe ngichaze ukuthi kube kabili kumbe kube kathathu into le. Yakhona thina saba le lockdown, total lockdown, yakaza umnyaka uqalisa ngoJanuary. Yasithova. Then sithe siphakathi kwe-lockdown leyana, ingakapheli, kwaba le ndaba yokuvula kwezikolo. Izikolo sezivuliwe zathatha imali ebantwini. Ngoba thina angathi ama customers ethu ngabantu abantu bona laba abaphilayo elizweni leni so bathathela imali ngabasukufisa ama uniform into eziningi ezazifunakala ukuthi abantu ngabeziye lesikolo i-disposable income leyani imali yokuthi umuntu akwanise ukuyisebenzisa hayi abantu bale mali endiphani kayibhizinisi leliphani
Siyezwa abanye becela uhulumeni ukuthi alisize ngama stimulus packages njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe ukubona njani lokho
mina bengingafisa ukuthi uhulumende ancedise informal sector
hayi wathi ngokubamba umlomo khonapha atmo isikhathi sesedleyo kumangoyi sigciba ingxoxo yokuchasisela abalaleli ukuthi uhulumende engalisiza njani
ngokuthi maybe city by city or province by province kube transparent abantu bekwanisa ukuthi be-apply la ma-fund bewathole i-process yangkhona i-transparent ingela ukuthi umuntu usupporta liphi bandla ngaba ngenze politics umuntu ulethi makanjani kusociety kodwa kube ngokunceda abantu ngoba abantu bonke baphakathi kwana lamabhizinisi ukuba employment akula abantu vele baziphilisa ngakhona kwimisebenzi yezandla sangathi amafanzi abe available kungabi le bandlululo kungabi le kukhangelwa ukuthi lo ngubani uvela ngaphi kodwa abantu bancede ngekonsa ukuzifika
Hayi siyabonga Admo Sibanda ngokungena kuhlelo isikhathi isesesihliwe kumangoyi sesifikile emaphetholweni ohlelo Silukandaba sithanda ukubonga uAdmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla ngokungena kuhlelo sesifikile emaphetholweni ohlelo lwanamhlanje lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk The Connection angolwesibili 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 lakukhasi lethu le-Facebook le-VOA Ndebele olivalelisayo ngenjabulo igama nguMike Hobe wathi ngitshaye phansi Silukandaba Zimbabwe muhle bye-bye
Siyabonga Mike Hobe. Silikuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ungibs Dube.